manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu zvita 21 2018 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi. Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuchinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi kunyange hazvo vasina chinobatika chavataura panyaya yemari dzemuhoro. Thomas Charipasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano uyo waitirwa pamahofisi avamunangagwa pamunhu mutapa building mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou vati vafara zvikuru kuti vamunangagwa vakwanisa kuvapa nzeve pazvichemo zvavo. Vazhou vati vasvitsa zvichemo zvakawanda kuna vamunangagwa zvakafanana nekuda kuti vadzidzisi vabhadharwe mari dzemihoro nemadhora ekuamerica sezvo zvinhu zvizhinji zvave kungotengwa nemari yekunze. Gwaro rasvitswa nePTUZ kuna vamunangagwa rinotiwo vadzidzisi vanoda kubhadharwa mari inodarika zviuru zvitatu zvemadhora emuno kana mari yemadhora ekuamerica anoenderana nemari iyoyo.
Tataura nyaya dzamasalaries kuti hachakwani varairidza vachakwanisa kuti vaende kubasa nokuti mari dzinodiwa kuti vabhadhare maschool fees, mari dzinodiwa kuti vabhadhare mauniform, mari dzavanotambira ishoma zvikuru kwazvo zvokuti havakwanisi kunge vachienda kubasa. Tataura zvekare kuti varairidzi vanhu vakakosha vanofanira kuti vapiwe maallowances akafanana na bloated class allowance, akafanana na class teacher allowance, uyezve kuti varairidzi vanhu vanoda basa ravo asi kuti mari yavanotambira J284 imari shoma zvikuru kwazvo zvokuti dai hurumende yabhadhara hayo varairidzi ava in US dollars.
Vazhou vati vanodawo kuti vadzidzisi vawane motokari sezvo vachishandira munzvimbo dziri kure nekwavanogara uye kuti hurumende iedze kuti vamwe vadzidzisi vakapedza zvidzidzo zvavo vasina mabasa vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe.
Varairidzi vashoma, tinoda kuti vamwe varairidzi vaemployewe, vaemployewa kana vakwana, taona teacher people ratio yakwana, vari excess toita government to government agreements, vokwanisa kunoshanda vachikwanisa kuti vaise chidimbu chavanowanawo kunyika kuti nyika ibudirire. Ende uyezve tataura kuti varairidzi vari discriminated. Ndingatanga for example ma student teachers. Mu student teacher habhadharwi asi student police soldier nurse paanongotanga basa unotanga kudini kubhadharwa.
Vazhou vati pane zvavimbiswa navamunangagwa kuti vanogona kuzvigadzirisa munguva pfupi iri kutevera asi hapana chavataura chinobatika panyaya yekuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekubhadharwa nemari yekunze.
Zvakawanda zvimwe zvatatitaura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza asi sekuti zvokuti murume nomukadzi maticha vanotisha kwakasiyana vave vanokwanisa kunge vachienda pamwe chete issue yegender kuti kupromotewo vakadzi muministry of education vava vachiona sekuti zvinoita neyokuemploya mamwe maticha vanga vachitadza sokuti inokwanisika kutireruse mutoro namaticha arimo asi pane zvimwe zvavataura kuti zvinoda kuti vambonotaura nemaminista nefinance minister zvikuru sei zvinoendera nechii nemasalari ipapo toda kutaura kuti ndozvavataura
munyori mukuru mupiti uzet varaymond majongwe vatiwo vadzidzisa havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana vamunangagwa vasina kusimudza musoro pane zvavavimbisa
chiripo ndechekuti varayiridzi ndo vanotipara vanotiratidza gwara ndofungaza tsamba yedu maoneri kana mukazonoiverenga iri kutaura kuti kana zvatataura zvisina kuitwa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe
hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vageorge jaramba sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vamunangagwa mbune vabva vapindawo mune mumwe musangano pavapedza kusangana neutungamiri hwept uz zvichakadai gurukota rezvedzidzo vapaul mavhima avo vanga varipowo pamusangano waitwa navamunangagwa neutungamiri hwept uz vaudza studio 7 kuti vachamboda kuongorora zvabuda mumusangano wavo vasati vataura nezvenyaya iyi kunyange hazvo vati hurumende inokoshesa varayiridzi zvakakomba vamavhima vakamboudza vakuru vezvikoro mwedzi miviri yadarika kumusangano wakaitirwa kuvictoria falls kuti homwe yehurumende yakabooka zvokuti haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro pamwe nekuvabhadhara nemari yekunze hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari vamutulin'uve panyaya iyi kunyange hazvo svondo rapera vakati hurumende haina kwainowana mari yekunze yekuti ibhadhare vashandi vayo ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuchinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Izvi zviri kuitikawo mumaguta akawanda. Asa Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vanoti vabva kunzvimbo dziri kure dzakaita seMhangura, Bhangeti nemutorashanga kuzotsvaga mari muchinoi asi vaishayiwa. Mumwe wevashaya mari pabhanga reZB ndivatapera Gombami vekuMhangura. Vagombami vanoti kushaya mari kuchaita kuti zororo rekisimusi risanakidze sezvo vanenge vasina mari.
Tauyama kuseini nanhasi kisimusi inenge rakatoshata kwatisu kana kuti titenge. Ndamboda kuti tinotenga nekadhi zvanzi kadhi rinyu hatina kuvhurwa kuti ikwanise kutenga zvatoramba.
Vagombami vanoti dai vemabhengi vachipa vanhu vose mari shoma zvayo kuitira kuti vawane mari dzekufambisa sezvo vanotakura vanhu vasingade mari yekupihwa mufoni kana kuti ecocash.
Ndinokurudzira kuti vanhu vangave kana iri mari shoma ngaasepe vanhu vese vapere vachipiwa shoma shoma yacho kuti vese vakwane.
Mumwe afumira kubata jongwe muromo kubata nzvimbo pamutsetse wekutora mari yakaishayiwa ndimairos Chipunde. Vachipunde vanoti vashaya mari zvekuti havana mari yekuti vadzokere kumba kwavo nhasi.
Kamisa kumasiyeni hatina mari yatawana kaangogara mamanjapo nguva dzatokwana dzatoetire kuruko dzatokwana tuko hatatikanitaunana mari yekudya tende mari yaidotovita bhadhi izvezvi vabereki vazhinji ari abva atoina mari mari dzaida kutorawo ndedzetore dzitoda kutoenda kumba nadzo.
Vachipunde vanoti kunyange vachikwanisa kutenga zvinhu zvakaita sezvekudya nenhumbi zvinenge zvichidhura uye vanenge vachida mari yekufambisa.
Pamwe chetiri kuMhangura tinenge tatofambira mari dzodzidzikiwa kuno kuchinhoi kuti hakurani ndinotora mari ndisiwa kuno vakuna kusvika pandangogara izvosi vandinoonana mari yelift apandinotogara kuti plani ndeii kana kastorina kakatoii makadhi eti tokwanisa kumashandisa asi mari manje yelift ndo yakanyanya kumirira vamwe vazhinji vari vanhu.
Vakuru vakuru vemabhanga muchinhoi vanoti kushomeka kwemari kumabhanga kuri kukonzerwa nebhanga guru reReserve Bank iro risiri kuvapa mari inokwana. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari vaPersistence Gwanyanya vanoti havashamiswe nemitsetse pamabhanga munguva ino yezororo rekisimusi asi vanoshamisika nenyaya yekuti mitsetse pamabhanga ndiwo wave mugariro. Vagwanyanya vakamboshanda mubhanga kwenguva yakareba vanoti havaone dambudziko rekushayikwa kwemari richipera sezvo nyika iine mari shoma kudarika iri kudiwa nevanhu. Vagwanyanya vanoti nyika ine mari inobatika inosvika mamiriyoni mazana maviri emabhondi nemamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica zvichienzaniswa nemari ingadiwe nevanhu nemakambani inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri we South Africa Cyril Ramaphosa ni hurumende yavo vari kutarisirwa kuti musi wa 20 ndira vange vapindura tsamba dzemagweta evarimi vachena vemuZimbabwe vakavaendesa kumatare vachiti vanoda mari inosvika biriyoni rimwe chete nemazana maviri ezviuru zvemaranzi ekuSouth Africa kana kuti ingangosvika zana remamiriyoni remadhorari kuAmerica iri mari yokuripa kuchorwa kwavanoti kwakaitwa kodzero dzavo nedanho rakatorwa nenyika yeSouth Africa kuSADC. Gweta revarimi ava vaVili Spish vaudza Studio 7 kuti vakatoendesa masamanisi kurumende yeSouth Africa neofisi yava Ramaphosa. Varimi ava vanoti havana kufara nedanho rakatorwa neSouth Africa pasi pevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma rekuisa runyoro rwavo pachisungo cheSADC muna 2014 chekuti iparadze dare kana kuti SADC Tribunal yaitonga nyaya dzinonetsa munyika dziri mugungano iri. Dare Reconstitutional Court muSouth Africa rakati vaZuma vaisafanira kunge vakabatsira kuti dare iri riparadzwe. VaZuma vachibatsirana nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vakaruka zano rekuparadza dare reSADC Tribunal vachiti risatonge nyaya dzevanhuwo zvavo asi kuti ribate nyaya dzinokunetsa kwenyika chete. Izvi zvakatevera kuwanikwa kweZimbabwe iine mhosva pamatorero ayakaita minda kubva kuvarimi vachena muna 20,000 pasina muripo. VaSpish vati vanofunga kuti vamwe varimi zviuru zvitatu vanogonawo kuenda kumatare nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wava Ramaphosa amai kuSadadiko sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Zvakanyanyisa kukosha kuti hurumende yeSouth Africa itaure zvipachena igamuchire kuti yaisafanira kupinda munyaya dzezvekuparadza sangano reSADC Tribunal ranga riine mvumo nekodzero yekuti vanhu vaende kwariri vanenge vaine kodzero dzazunwa kusanganisira varimi vechichena vanga vabva kuZimbabwe. Saka zvinhu zvinosimbaradza kuremekedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu kuChamembe kweAfrica.
Asi pane mukana here wekuti ivo varimi havanogona kupuwa mari dzemuripo nezvakaitwa izvo?
Hongu kwazvo kwazvo, nekuti ngatiyeukei kuti nyika yeSouth Africa iri panyaya dzekuremekedza mitemo nekodzero dzevanhu ine chikero chakarema chine udzamu kudarika cheZimbabwe. Ngatirangarire zvakare kuti vaRamaphosa vakapinda mukutonga vachivimbisa kuti vachafamba mumatsimba nemonemo mugwara rakafambwa naro naMushakabvu vaNelson Mandela vakatungamira South Africa pekutanga, vaitaura kuti kodzero ngadzive pakati, mbambo yepakati yemashandiro anoitwa nenyika yeSouth Africa. Saka tinovimba kuti vaRamaphosa vachaita dzekutaura kwavo dzekuvimbisa kwavo. Kana vakadaro, zvinoreva kuti vanofanira kubatsirawo kuti varimi vechichena vapiwe zvakaringana navo migove yavo pakubvutwa kwakaitwa mapurazi avanga vagere muZimbabwe.
Asi woka, hapana here dambudziko ipapa? Nekuti tinoona kuti SADC kazhinji inowanzoita zvinenge zvataurwa nevatungamiri venyika pasina zvakawanda zvinenge zvichibva kune vanhuwo zvavo kana masangano akazvimirira.
Iko zvino hapana dambudziko rakanyanyisa kukura, nekuti rangarirai kuti vamunangagwa wehurumende yeZimbabwe navamunangagwa vakataura pachena kuti vanoda kusigira nekuripa vachena varume chena panyaya dzepakaka zvidiki. Saka hapana dambudziko ipapo. Zvakarezve tinoona kuti iko zvino nyaya yekuti varimi varipwe iri kugamuchirwa, hapana rudziko ari kufokana nayo kwese.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dare redzimhosva muBhindura rinoti varidzi vemugodhi weRandmine vasadzinga mudzimba dzekambani iyi vashandi vayo. richipa mutongo waro nezuro dare iri rakati vashandi vekambani iyi avo vanodarika mazana matatu vane kodzero dzekuramba vachigara mudzimba dzekambani iyi uye mapurisa asavavhiringe gweta ravashandi ava vaobe shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vashandi ava vagara pamugodhi uyu kubva muna 1999 Kambani iyi yaimbove ye Globe and Phoenix uye payaka vara zvinonzi varidzi vayo havana kusiya vabhadhara vashandi mushandi gere. Mushure mamakore anodarika kwanosvika makumi maviri varidzi vatsva vekambani iyi vakaitora vachishandisa zita rekare rekuti Globe and Phoenix vakabva vapa zvizivizo zvekuti vashandi vabve mudzimba dzepamugodhi uyu. Izvi ndizvo zvakapa kuti magweta evashandi vaende kumatare. Hapana kujeka kuti ndiani muridzi chaiye wekambani iyi. Tabata vashava kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vashandi vakauya kwandiri vakandikumbira kuti zvazvadai tinoita sei. Takabata mhanya kumatare tikanoti kune vematare vashandi ava vava kuda kubudiswa mudzimba dzavaigara iye mushandirwa anonzi Rainmine asina kutevedzera zvinodiwa pamutemo. Kuti ange anzi vanhu vasisiri vashandi vake avapa mari dzake
vanhu vangani vari munyaya iyi
taenda nevanhu vanokwana 359 ndivo vakakwanisa kunge vachitaura neni asi vakawanda zvavo vanopfuura ipapo
vashandi ava vanodei
vashandi ava vari kuti kune Rainmine kana musisa tidi hatikumanikidzirei kuti murambe muchinzi ndini mushandiri wedu asi chiti badaraika zvatakashandira makore ese awa Rainmine iri kuramba ichiti patakavhara muna 1999 takakupai zvaifanirwa kupuwa asi chotishamisa ndechekuti hapana mapepa kana magwaro abuditswa ne Rainmine anotaridza kuti vakavapa mugove wavo muna 1999 vasati vavhara
saka dare rapa chinyi kuvashandi vepa Rainmine ava
dare rapa mutongo wekuti vashandi pa Rainmine vagari mudzimba idzodzo dzekambani rava pao mvumo yekuenderera mberi nemabasa avakanga vachiita vamwe vari kuita mabasa yemaoko ipapo vari kubika sadza vachitengesa kuti vawane cheuviri chemhuri yavo
iyo Rainmine yanga isina chikwereti here kuvashandi ava
Rainmine iri kunzi haina kubhadhara vashandi vayo pamakore anokwana kuita iwo 17 inova nyaya tichazotora mugore ra2019 matiri kupinda umu tava kuenda kuministry of labor kuti ibhadhare mari iyoyo kuvashandi
mari ingasvika mari
sekuona kwedu mari iyi inenge yakusvika ku12 million
pari zvino iyo Rainmine yakwikwidza here zvatongwa nedare redzimosva
yanga isati yakwikwidza ndinodavira kuti vachiri kumboverenga magwaro nekupangana mazano ekuti voita sei voenda kumberi here kana kuti vogutsikana nezvatongwa nedare
avo vanga vari gweta revagari vepa Rainmine uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaope shava vachitaura vari parunare vari kuHarare Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evatsigiri vemapato anopikisa muDRC aungana panze pemizinda yemapato anotire Union for Democracy neSocial Progress Party nasi vakawanda vavo vachiratidza kusafara nekumbosendekwa kwesarudzo yemutungamiri wenyika. Mauto emuIsrael ari kuparadza mwena wehutororo unoshandiswa nechikwata cheHezbollah yakavakwa pasi pemiganhu wenyika iyi neLebanon. Vanorarama neHIV AIDS mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko guru rokushaya mishonga inopedza marwadzo anokonzerwa neutachiona. Loida Moya anoti panyaya iyi.
Mishonga iyi haizi kuwanikwa muzvipatara zvizhinji mudunhu reManicaland kusanganisira nechipatara chihombe cheMutare Provincial Hospital. Mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO rinoshanda uye kubatsira vanorarama neHIV AIDS vakasipa pound vanoti mishonga yavanosungirwa kuti vange vachitora pakupera kwemwedzi mitatu yega yega yave kupiwa yemasvondo maviri chete uye inenge isina kukwana izvo vanoti zvinokanganisa utano kana raramo yevazhinji.
Kuto sangana naro se people living with HIV ndere kuti ma tablets tenofovia nila mevudin kwa combination tenofovia nila mevudin inozi tenolamu yei irikushaika dambuziko ombe irikuzi icha uya
vapa ndi vanoti nekuma kwa kaita dambuziko ravo vanoda kuti gurukota rezultano vaopedaya moyo vajeke se kuti nyaya ii yaka mira sei uye kuti icha gadiris kwa sei
se miriwe vano anorabana utachona HIV kuno kumaNicaland today a statement from the minister of health vao badaimo kuti vatiudze the actual situation iri pa ground atisuda ma cosmetic statements tuda kuti this is an issue of life and death for someone who is living with HIV and we actually need the minister's statement on these issues so that people are informed.
Amai Lidia Kambuya avo vange vachida kutorera muzukuru wavo mapirisi pachipatara chikuru chemudunhu reManicaland vati vafambira dhongira kaora.
Tisusu tine chichemo pageneral ndiyo hospital hombe mwamutare iri kunzi iri kushota mapirisi ewana iwo wana wedu ririro tariro yedu yemangwana nyika kuti izi nyika wana iwa ndoachazowa madokta ndoachazowa maticha ndoachazowa ramangwana rakajeka nhasi wana wakushotiswa mapirisi tiri kushaya kuti chii chiri kuitika ino Zimbabwe muchiti ndiyo Zimbabwe yakasununguka.
Ambuya Kambuya ava vanoti dai hurumende ikakurumidza kupindira nyika isati yarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda
inga kudai uchazoite mwana here zvikavhiringa kudai unozoite mwana here mwana azoitete utano hwakanaka tinorashikirwa newana turi mapirisi maaravhi anonga atoshotesa shuga zvinototapira maaravhi echitooneka muno muZimbabwe. Tine chichemo pano pageneral kutoti general haipo ndiyo hospital hombe yakabata mutare yese munhu akarwara kurusipi kwese wanouya pano saka wakashaya mapirisi wana wedu aya tinoita sei tinoendepi nekuti ndiyo hospital chipatara chihombe kana unozwa hapana mapirisi echembere chaidzo chaidzo unozwa kuti mapirisi eshuga tengai mapirisi ebp tengai taipiwa mahara itira vanyika here tingararama here mukange makutitengesera mari yachatisi kuiwana.
Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Martin Mafaune havana kubatika kuti tinzwe kuti hurumende ichagadzisa sei dambudziko iri. Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezvuru vari pamishonga yemaARVs uye mishonga iyi yakawanda yacho inobva kuAmerica pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR. Kubva muna 2004 kusvika gore rino PEPFAR yashandisa mari inosvika biriyoni rimwe chete remadhora uye gore rino chete yashandisa mari inoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora muzvirongwa zveHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikupai zvinobva kuvateereri pamusoro pezuva reNational Unity Day rakanyoreranwa pasi pakati pebato reZANU-PF nePF ZAPU muna 1997 uri musi wa22 zviita anove mangwana. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume.
Tinokutendai nekuti gamuchira pachirongwa takamira zvedu muFOQ. Problem yatavanayo mizuva iri havichina kurikoshesa. Zvinhu zvakazoitika munyika zvinotaridza kuti hatina chatakadzidza munguva iyoyo. Kana mukatarisa nguva yemuramba tsvina, nguva ya2008, mukatarisawo August 1 kuurawa kwakaita vanhu mumastreets kunotaridza kuti hurumende haina kudzidza purpose ye Unity Day. Unity Day rari rizuva rekuregererana nekuti hazvizoitiki futi zvokuti vana veZimbabwe vanotendekerana futi vourayana pachavo pasina kana anenge ari kunze ari kuvauraya.
Tine mumwe muteereri apinda pachirongwa, tina mufundisi Richard Moyo.
Kubatana kweZanu PF nepati yavangomo yaiya pakuitwa kwazvo zvazvo zvakanaka, asi nhau yakanga iripo haina chayakabatsira, yaiva nhau yekungoda kungonyaradza vangomo chete. Nokuti kana mukatarisa nhasi uno tikatiti muzuva umoitwa Unity Day hationi zvarakakoshera, nokuti nhasi uno matambudziko achine vana veZimbabwe, matambudziko akawanda chose. Kubatana kwenyika yeZimbabwe haisati yabatana. Nyika yedu yeZimbabwe inofauti igone kudzidzawo padzimwe nyikawo dzakafanana na South Africa zviri nanewo.
Ndimukoma taurai ndiri kufona ndiri kuno South Africa zvangu ikozvino. Zvino urombo nekuvako nezuva ririko mangwana ravanodaidza kuti National Unity Day. Zuva iri rinocherechedza kubatana kwevezvematongo enyika. Vana veZimbabwe vasina kubatana.
Tinotenda vateereri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nguva yekisimisi inguva yokuzorora, asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana siyana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambi weCapes United Jadlag Zirekwi uyo akatora mukombo wekaso soka star of the year muna 2016 anoti achatora nguva ino kushanya nemhuri yake kunzvimbo dzinoyevedza dzakasiyana siyana sezvo aisadza kuita izvi nemhaka yebasa.
Sezvo tichigara tiri vanhu vanenge vari kubasa vachifamba nebasa zvakanyanya, so I think ndichawana nguva yakawanda kuspenda nemhuri tichienda kuholiday timboendawo kunofefeterwa nemhepo tiri kunzvimbo dzakatsaukana tsaukana dzinofadza tiri pamwe chete nemhuri.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzare Ana Muguni vanoti vakananga kumusha kwako kuchimanimani kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vasataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutsigiri wechikwata chenhabvu cheDynamos Muzare Molen Matema vanoti vane urongwa hwakafanana newamuzvare Muguni.
Tumborospenda nana mwene nana tezvara kumusha tichienda kumusha musi wa 23-24 kumasvingo.
Asi maneja wemutambi wetsiva Charles Manyuchi vaChris Malunga avo vanwe zvekare mukuru weOriental Boxing Promotions vanoti vachatora nguva ino nevatambi vavo kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa vakarasikirwa nevabereki vachivapawo rubatsiro. Vamalunga avo vaive muZimbabwe pamitambo yetsiva yakarongwa naManyuchi vanotitaurira mamiriro ekisimisi yavo.
We visit charitable organizations and we also try and make sure that the allowances which they are going to receive, weekend allowances which they receive, must be donated to the charitable organization, to orphanages, to make sure that the children who are living or people who are living at the orphanage, they must know that there are people there who care.
Vamalunga vanogara kuZambia. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Hatengi chitamba volleyball ndozvedu chese.
Kune vamwewo vakaita savamapondera vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unouya, vatarisira goho rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 21 Mphalakazi 2018, nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Indaba enkulu esikhulume ngayo indaba yenholo, imali esiyitholayo, ukuthi imali ethu esiyitholayo ayisathengi lutho. Ungakhangela khathesi ezitolo ukuthi ukudla kukhwele kunganani, kuyona imali yokuthi ukwanise ukuthola i-transport ukuthi uyefika esikolo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana lababalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekane lazo elizweni.
Ithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi, lapho abantu abaye befuna khona ikheshi, ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona ikheshi, okungalayikho kheshi, okungalaswipe. So manje kathesi abantu zindwendwe zodwa, abantu vele isiminye eminye, akwazakali ukuthi bazayikhupha yini.
Ukusilela kwamafutha ezimota lokuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe osokuthwalisa nzima abantu beZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje hamba labaculi ababili abacula bese South Africa, uNkunzi yomnyama yomanzi amnyama kanye lo Brian Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje uhlangane lenkokheli yenhlanganiso emele ilungelo lababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekene nazo elizweni. Umnangagwa ubikwa yenze izithembiso ezithize ezingabambakiyo, kodwa engatsho lutho kangako ngiholo ababalisi abafuna lihlawulo yenguhulumende ngedola leMelika. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentathe bezindaba ngemva kwalo mhlangano owenzelwe emahofisini kamongameli eMunu Mutapa Building, umkhokeli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takawafira Jowu uthi bajabule ngokuphiwa isikhathi sokulalela izikhalazo zababalisi okwenziwe uMnangagwa. Esinye isikhalazo abasethule kuMnangagwa, uJowu uthe bafuna ababalisi bengezele iholo lifike kunkulungwane ezintathu zamadola 3000 ngenyanga.
Musangano wathaita na president tataura
umhlangano esiwukhulumile lo president sikhulume udaba lomholo ukuthi awuseneli. Ababalisi abasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngoba izimali ezifunakalayo ukuthi baphile aziseneli. Sikhulume njalo ukuthi ababalisi kumele labo baphiwe ama allowance acheneyo, njalo ukuthi ababalisi ngabantu abafuna umsebenzi wabo, kodwa imali abayiholayo eye $284 imali enlutshwane. Ngabe uhulumende ubaholisa ngemali ye US dollar ngoba izinto ezitolo sezithengiswa ngemali yaphansi.
Maria vanotambira J284 imali shoma zikuru kwazo.
Uzowupinde wathi bafuna ukuthi ababalisi bathole izimota ngoba besebenza endaweni ezikhatshana lalapho abahlala khona.
Vanenge zvakawanda zvimwe zvatati taura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza.
Omunye esikukhulumileyo basithembise ukuthi bazawulungisisa ngokuphangisa, kanye lokuthi obaba labomama abangababalisi befundisa endaweni ezitshiyeneyo benelise ukuthi basebenze ndawonye. Udaba lokukhuthaza ababalisi abangabesifazane emsebenzini, okunye bathe bazaqala bayekhuluma labohlangothi lwezimali lenotho yelizwe okunjengokulungisisa udaba lomholo, bathe bazakhulumisana lesiphathamandla sabagogileyo.
Bathi bashataura na minister wabo unomiria disability
viwa kulokuthile okuthembiswe nguMnangagwa ukuba uzakwethula ngesikhathi esifitshane esilandelayo, kodwa akulalutho olubambekayo aluchileyo ngodaba lokholo ledola leMelika. Kunjalo unobhala we-PTUZ umnumzana Raymond Majongwe uthi ababalisi abasoze babuyele emsebenzini kuvulwa izikolo nxa uMnangagwa engafezanga lokho akuthembisileyo emhlanganweni wanamhlanje. Omunye wababalisi unkosikazi Eugene Mhlabangana okade ekhona emhlanganweni lo namhlanje uthe benelisile ukumtshela izifiso zabo.
Ha, umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu, senelisile ukuthi simtshele umongameli welizwe uPresident Nangaku ukuthi thina njengababalisi sile nhlupho eziningi kakhulu. One, indaba enkulu esikhulume ngayo indaba yenholo, imali esiyitholayo, ukuthi imali yethu esiyitholayo ayisathengi lutho. Ungakhangela khathesi ezitolo ukuthi ukudla kukhwele kunganani, kuyona imali yokuthi ukwanise ukuthola i-transport ukuthi uyefika esikolo. Ungakhayeli imali esiyitholayo for ukuthi umuntu enelise ukuyafika emsebenzini yi-$90. And sithi imali le asoyokuthi mina ngingumbalisi ngigade, kufanele ukuthi labantu abami bekwanise ukugada ngemali yona le $90. And sithi ayikwani. So senelisile ukuthi simbonise upresident ukuthi imali abasinika yona vele ayenelise. Okunye esikhulume ngakho yindaba yokuthi ama-student teachers laba abafundela ukuba ngababalisi, iholo yabo yakhathwa kakhulu, bathola imali engange-$150. But ungakhangela abafundela ukuba ngamasosha, abafundela ukuba ngamapholisi, imali zabo azikhathwanga, bahola imali ekwani.
Asisenelisa ngakukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe lokamakhala ekhukhwini. Njalo uMnangagwa ngokwakhe uhle wangena komunye umhlangano ngemva kwalo lababalisi. Umphathi intambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima okade ekhona laye kulo mhlangano utshele Studio 7 ukuba uzadlulisa izikhalazo zababalisi ngoba uhulumende eqakathekisa umsebenzi omkhulu abawenzayo. UMavima uke watshela umhlangano nabaphathi bezikolo ngenyanga ezimbili ezedluleyo owenzele eVic Force ukuthi uhulumende akasozenelise kwengezela iholo lababalisi kumbe kubahlawula ngedola leMelika. Asisenelisanga ukuthola icele likamphathi intambo ogatsha lwezemali umnumzana Mthuli Ncube ngalolu daba loba kuvike edluleyo ethe uhulumende akalayo indlela angathola ngayo imali yaphandle ukuholisa izisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe osokuthalise nzima abantu beZimbabwe abathengisa imali emgoqweni okungekho emthethweni osiphathelene abakade sebenyamalele ngemva kokubuthwa ngamapholisa kwabaningi babo kumaviki adluleyo sebephendukile. Sokusele insuku ezingatsho lutho ukuthi ilanga lekhisimusi lifike. Wena Sasiya Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngeviki. Umnumzana Mandla Chuma isakhamuzi sakobulawayo usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Ngithi lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu abayabe befuna khona icash ngoba abanye bayafuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona icash okungalayikho cash okungala swiping. So manje kathesi abantu zindwendwe zodwa, abantu vele yisiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini, okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khonalapho kobulawayo kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabe uyazama sibili kumbe kukhitshwa namabhondi lawo ngoba yiwo ngana asilethela uhlupho lapha kulela.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe ukhala ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu vela kusathengeki, uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama-prizes sokule prize ye-USA, sokule prize ye-bond, abantu vela ama-queues agcwele balayinile, abantu badidene vele. I-prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bagqokani, konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaphekthile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela usithi uyangena ema-store ezinye alisebenzi, ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket, but when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela. ngoba supermarkets are the only people abavuma ibond. Ungathi uhamba kuma radio uthi atisamende bawo zokutshela ngeUS dollar, uthi atufuna insimba utshela ngeUS dollar, whatever ufuna ukuthenga bakutshela ngeUS dollar, whereas US dollar ngona akasili tholi. So thina besicela sikuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bhondi yalifakayo ngoba ibhondi leli selisithwala senziwa. Ngabuyezwa sibili siki sibisakhe upresident ngokwakhe ukuthi sicela asikhiphele ibhondi ngoba ibhondi selisilimazile asisakwanisi ukuthi siphefumule nxa ibhondi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela iningi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali, amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla uzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Si lokhe sisedabeni lunye lokusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimota siphindi. Usithandekile Nkomhlanga owe Studio 7 uxoxe lomnumzana Melusi Moyo isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Sokuvukeka kutsha kunokuyani esasiqale ngakho indwendwe yesabeke emabhenki lapha ngamavigoroni lapha amabhenki abantu bazama ukudinga imali. Ngazi ukuthi sokuyiphanike ukuthi abantu besiya kuholiday kumbe i-shortage siwe yaba khona njalo yezimali ngoba amalayini akhona lawo besingasawajayelanga khona namhlanje. Ibhenki engike ngadlula kiyo kathesi ngikhulumisana labantu semedijeni kukhanya bezengena nga-5-5 ugadumile emnyango bangena ngi-5-5 abanye besithi hayi kukhanya iyatholakala but bebengeniswa nga-5-5 ngingazi kwamanye amabhanga njalo ngimbona lokho kule ndwendwe nje kuphela. Inani lokho eliyilo lona leyani babelichilo ukuthi nxa uthatha as individual uphiwa $50 njenamakhampani aphiwa $100.
Abantu bakhanya bephithizela yini belungiselela ikhisimusi?
Abantu bakhanya bephithizela but isimanga esesikhona bengidlula kulabo abathengise zokudla le i-chicken in sebetshintshile intengo zabo sebebiza imali yasemelika yebhondi. Nga uthi uyaqathanisa ngemali yakithi i-price zabo sezidula kakhulu ngoba ngele Melika i-2-piece yabo bayibiza $2.50 ma uyifuna ngebhondi $9. So okuyikuthi ngezindlela bazama ukuthi abantu bengasasebenzisi ibhondi ngoba kuba cheaper nga uthenga nge-US. But uhlupho olukhona ukuthi imali yeMelika kayikho kuleli lizwe leli. Yebo ye abantu bayabhodabhoda bethengathenga khonokho okuncane nje loba sekula abakhangelela impahla zabantwana abaningi kakhulu kula esithi ngama-free market. Ezitolo nje ezinkulu hayi kakuphithizeli kangako, kuphithizela kuma-free market lakhona apha ekudleni.
Uhlupho lwamafutha ezimota okuhambisa ke
wayisho-ke insindaba phendula inkinga-ke indawo yamafutha le sikhuluma nje indwendwe ezibonakalayo eminye imigwaqo siziyavaleka ukuthi akusula kwey ngoba imoto sezilayini ezayenza amalayini abayidabhu abamathathu kuloku zima kukhanya kakula bungcono obuba khona sibili emafutheni lapha bathwele nzima abantu bezimota ngoba ngikhangele nje njengomuntu okhangele ngasemabhumuthi ngengafika ngasemarentini ayemakhaya abamabhasi labo sebekhweze okwesabekayo ngenxa yokuthi bathi bona amafutha akawatholakali emafutheni.
Lo ke mnumzana Melusi Moyo isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni elwela amalungelo ezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ye ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhlanje sinika abalaleli bethu ithuba lokuthi batsho ukuba balungiselela njani ikhefu lekhisimusi phakathi kwenhlupho elibhekane lazo ezigoqela ukungatholakali kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamafuta ezimoda. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Unobhala obona ngezomvikela uhulumende wemelika usecretary of defense Jim Mattis uchiye umsebenzi izolo isithi lokhu kubangelwe yikungezwani lokwehlukana kwemibono phakathi kwakhe nomongameli Donald Trump. Uthi-ke isitishi esikhulu sendizamtshina sakwelebhilithani sivulwe lamhlanje ngemva kokuvalwa ngolwesithathu ngenxa yodubo lwemitshina yama-drones. Igceke lendizamtshina ele-Gatwick bese like lavalwa ngoba ama-drones la abikwa abephazamisa abashayeli okudalele abahambayo inhlupho ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Iningi labeZimbabwe abalubhekise ekhaya ngale impelaviki ukuyajabulela ikhisimusi bendawonye lezihlobo labangane bakhala ngokuthatha isikhathi eside belokhu bezama ukuphuma emngceleni we-Beit Bridge. Kodwa-ke uhulumende uthi kwenziwe imizamo eminingi yokuthi kudluleke lula kulo umngcele. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Amakhulu ezalwane zeZimbabwe esebenza kule South Africa basemabhasini emchobeni kubomalaitsha nasezimoteni begijimela ukuthi langekhisimusi liyephuma sebesekhaya. Kodwa-ke iningi lithi alithokozi ngendlela iziphathamandla ezibona ukuphuma lokungena kwabantu emngceleni we-Beit Bridge esebenza ngayo. Umnumzana Wilson Moyo olubhekise kibo enkaya emakhwathini uthi lokhu kungaqhubeka abanye bazayidlalela emngceleni ikhisimusi.
Isimo uma ngaphawula ngaso mhlawumbe esenzakala ebhoda sibuhlungu kakhulu ngempela, sibuhlungu kakhulu, asijabulisi neze. Uyathola ukuthi imoto ziningi ngathi 1.5 days sebhoda impela imoto zingadluli. Ingadlula izopaka iye ngale iyethule yonke imithwalo ukuze kufika phansi. Ma ungenamali ukuthi mhlawumbe udlulise, cha uzosokola ngempela, kunzima ebhoda, kunzima.
Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Siyabonga Xwele ukuthi uhulumende wenze konke akwenelisayo ukuze izihambi zingabanjelelwa kulungcele.
Sengezelele izisebenzi zomngcelela ngoba bezisilela. Sengezelela ngesilinganiso esipho sesifike ingxenye ekhulwini. Size sasusa abanye ehofisini yethu enkulu ukuze sivule amahofisi amaningi okudlulisa izihambi ukuze konke kudlule ngokuphangisa.
Isiphathamandla esibona ngezokuthutha lezokuphepha esabelweni seLimpopo unkosikazi Makhoma Makhulupeje uxwayise abasebenzisa umgwaqo N1 olubhekise e-Beit Bridge ukuthi bengalokothi kwephula umthetho ngoba bazawukhomba olotshwala.
Sesibophe abaningi kutwakumgwaqo ababengene elizweni kunelamvula, njalo amapholisa asisize kakhulu. Umphathi ntambo ubebatshela ukuthi akula obethiweyo ozakhululwa manje, kugoqela bephula imithetho yomgwaqo leyelizwe.
Minyaka yonke umngcele we-Beit Bridge yiwo olabantu abaningi abaphuma kwele South Africa ngekhefu lekhisimusi. Iningi labo izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Nyakenye abanye bagcine bedlalela ikhisimusi endleleni ngenxa yobuningi babantu abebephuma besiya eZimbabwe. Melesulu 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu elimele eZimbabwe yomncintiswano womdlalo wenguqu we-CAF Champions League ele-FC Platinum uNomeni Mapheza uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima njalo lidinga usekelo ukuze linqobe lase-Ekongo iBrazzaville ele-ASA Otto kusasa. Intatheleni zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Mapheza utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba wasoze balidelele iqembu le-AS Otoho ngoba likhuphe iqembu le-Primero de Agosto kuliqembu elakhupha ele-FC Platinum kumncintiswano owedluleyo we-CAF Champions League. Umqeqeshi lo uthi bangakwazi mhlophe ukuba babhekane lani kumdlalo wakusasa njalo abakudinga ukuxhasa ibo bonke abayingxenye yemuli FC Platinum.
Everybody knows where we're standing now as a club, you know, and, I think we're just 90 minutes away from.
Wonke umuntu uyakwazi ukuba sisalelwe imizuzu engamachumi ayithoba munye munye ukuba sifinyelele kusigaba sesibaya esomncintiswano weCAF Champions League. Yikho siyakwazi ukuba kuyini esibhekane lakho ngomgqibelo. Sinethemba njalo ukuba sizathola usekelo esilidingayo kuye wonke umuntu oyingxenye yeqembu le-FC Platinum ukuze sidlulele phambili kulo mncintiswano.
Iqembu le-FC Platinum lele-ASOTO wabe ngumtshikilo bhanqa 1-1 ngensonto edlileyo, njalo limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum lingadlulela phambili nxa umdlalo ongafika komlindo uyacina zingumtshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukuhlohla. UMapeza yena uthe bazizama ukuba behlokohle ngoba nxa bengadlala besithi bafuna umdlalo uphele kungahlohlanwanga, bengazisola iqembu lezivakatshi selihlohle isikhathi siyaphela. Iqembu le-FC Platinum seliyake limele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika, kodwa ngalizake linelise ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kutholakala khona imali ethe xaxa. Njalo abaningi bakhangelele ukuba lonyaka lingakwenelisa lokhu njengoba kusasa lizabe lidlala lisekhaya. Nakwelinye icele, iqembu le-ASOTO ngowakuqala ukuba liphathe umncintiswano we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lithole ilungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuphakamisa isicoco se-league lonyaka, njalo ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba liphakamise inkezo le. Umdlalo wakusasa uzaqhutshelwa enkundleni yamandava esedolobheni laseZishabane. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday namhlanje sihamba labahlabeleli ababili abacula bese South Africa, uNkunzi yomanzi omnyama kanye lo Brian Sivanda. Untungamile Nkomo usethulela lolu daba.
UJoshua Nkomo Mtala wetu. UJoshua Nkomo Mtala wetu. Joshua Nkomo Mama wetu, uveli kawe la makawe.
Umkali wesiziba nguBrian Sivanda, insizwa edabuka eBambazi esigabeni sakombimba, yona ephethe idlaladelayo lakuqala elilesihloko esithi zangene zebhubezi. Lapha uhaya umfo kaNyongolo iqhawe lamaqhawe phela. UBrian ukhulele esontweni emaphaneni akombimba, lapho adle waba ngumthontwe ohlaba usamila ngoba ubehlabela ecaweni wakhula waze waba ngumculi osicindezele idlalate. Uyachasisa ke okaSibanda.
Lo mculo lowo kungumculo ongajwayelekile, mhlawumbe abanye uyabadida ukuthi manje kungumculo wesintu othe ukucubanisa kakhulu nginabe kakhulu ngemlayezo. Ngikhuluma ngento eziningi, impilo, ngothando, ngezinkolo nani nani, konke ongakucabanga.
Idlaladeleli lilengoma eziyisishiyagalombili njalo le ngethi umdene. Njengoba sisiya kukhisimusi nje, umhlabeleli ulomlayezo obalulekileyo kubalandeli.
Njengoba sibheke kuma holiday la kakhisimusi naseminyakeni omusha, ngithi mina abantu abaphepha ezingozini nasemgwaqweni, sithi ukuphepha sisiphatheni kahle, impilo yefana nje naye ngazi nazo zonke izinsuku. Engakusho kube ukuthi mina ngiyanthanda kakhulu.
Abadala bathi kusinwa kudedelwana. Ededa ke uBrian Sivanda uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zakwele South Africa ezithi 002-784-613-2505. sisukeke ebhambazi silubhekise echolotsho lapho okudabuka khona umhlabeleli wesibili unkunzi yomanzi amnyama laye ocula ekwele South Africa. Leli lidlala telikankunzi elesine njalo isihloko salo sithi emsakazweni laye unkunzi olomlayezo omqoka kubalandeli la kuZulu.
Bengithanda nje ukuthi abantu beyiphathe kahle njengoba kulanda uDisemba kanjalo bekwazi ukuthi bethenge nemculo wethu bekwazi ukuyimamela njalo njalo ngoba ziningi imiyalezo siyifaka ezingomeni zethu.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kusho ukuthi abantu abangathanda ukuthola idlalade leli elami elisha bengakwazi ukuxhumana nami kule nombolo ethi 061 96 87 396. Bawo bese bengitholile-ke lapho eda bengene ku-Facebook kwipheji lami ethi inkunzi yomanzi amnyama iphathamcimbi. Ungakwazi ukungithola ku-WhatsApp.
Uphuma-ke enkundleni ngale ethi yila magwala.
Sesifike emaphetheleni ohlelo lwethu olwalamhlanje, kodwa ke singakaligqibi uhlelo what is khangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labo abalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekane lazo elizweni. Ukusilela kwamafutha ezimota uqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe. Kuhlelo Woza Friday namhlanje bezihamba labaculi ababili unkunzi yomanzi omnyama kanye loBrian Sibanda. Oselivalelisa kulolu hlelo lwelo namhlanje ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.